mutongi wedare repamsoro ama Edith Mushore varatidza kusafara nekunonoka kurikuita magweta ehurumende kuunza kudare mapepe ekupikisa chikumbiro chakasvitswa navachombo navachipanga chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Mushore vaudza gweta riri kumira hurumende panyaya yevaviri ava kuti chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso chinofanira kunzwikwa nekukasika, saka nokudaro vati magweta ehurumende anofanira kunge asvitsa kudare mapepa avo ekupikisa zvikumbiro zvevaviri ava panopera zuva ranhasi, kwete kuti vangoya kudare vakabata maoko chete vachiti vari kupikisa zvikumbiro izvi pasina chinozvitsigira. Gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vati chaita kuti vauye vakabata maoko inyaya yekuti havasati vawana magwaro enyaya iyi kubva kudare raMajor Street. Gweta rakamirira vachombo navachipanga valavhimo madhuku vatsinira zvaturwa nedare vachiti havasi kufarawo nezviri kuitwa nehurumende panyaya iyi vachiti vasungwa vagarisa vari mujeri uku hurumende ichiita hayo zvekunanazira.
Hatisi kufara nazvo, itori nzira yavo yekuti vava pamwe vava kutya kuti vanhu havanokwanisa kuzobudiswa, saka zvese zvokuti taa kupostponaye toda kuzoresponda kuda kungoti vatenge nguva yevanhu vavagara muchitorongo because havana kana mareason angati dare rai repamusoro rirambe chimberi.
Vamadhuku vati nyaya iyi yave kutarisirwa kudzoka mudare mangwana.
Tapinda mudare nhasi vestate ava vanofanira kunge vachitaura kuti vachiri kurambirei kuti ana chombo navana chipanga vasapuwa bhere, havasati vapindura. Patakapinda mudare vhiki rapera neFriday vakakumbira kuti nyaya inzike nhasi kuti vaone kuresponda, vauya futi nhasi vasina kuresponda. Saka tazowirana mudare kuti ngavachiresponda nhasi, vakarega kuresponda kana kusare kunyaresponda ti nyaya yakunzika mangwana. Saka tiri kudzokazve mudare mangwana musi wechina na9 makuseni.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yekuglenlon muHarare uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukutora kwavanonzi vakaita mari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nekune rumwe rutivi, vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza masoja zvichitevera mashoko akanga aburitswa nemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vachiti vaizopindira kana zvinhu zvasvika pakaoma zvichitevera makakatanwa aiva muZANU PF. Vasungwa vaviri avo vakasungwa pakapindura masoja zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street iro rakati vachombo navachipanga vaigona kuzokuvadzwa neveruzhinji avo varakati vakatsamwira vaviri ava nemhosva dzavanonzi vakapara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.